Ziri kuitwa neurumende ne mangu makamba na kazimirida chigananga. It's worse off than chibaro chaitwa mnomu. Kubata mshandi senapwa. Hawana kana gwaro. Tunawavumiza tuwabate washandi ne muto uo.
Munoti ni mashoko alikubaku Zimbabwe Human Rights Commission.
Ziri kutaurwa ne Human Rights Commission. Ndizvozvo. Ziri pachena. Hazisiri pamutemo zviri kuitwa izvi. Hazisiri ethical. Ndezve zvinhu zvisina kana tsarukano.
Hazvina tsarukano nemhaka yei.
Chekutanga ndechekuti kana mushandi achishanda. Contract of employment it does not contemplate kuti mushandi achazonzi the employer anomuforceredza to introduce things into his body. Handizvoba. Chechipiri ndechekuti hapana chinoratidza kuti mavaccine aya anoshanda zvekudzivirira chirwere checovid. Chechitatu ndechekuti hapana chiri kuratidza kuti ukabaiwa covid maside effects acho ndeapi. Zoreva kuti mushandi angangozviise munjodzi nekubayiwa izvozvo.
Saka munoti zvoitwa sei?
Chiripo ndechekuti munhu wese pasi rese ane mvumo yekusarudza zvaanoda kuti aitwe patikurari zviri zvekurapwa. Ndo mamiriro akaita mutemo even wedu in international.
Sesangano rinomirira vashandi muchaita sei nenyaya iyi?
Isu sezeCTU tiri kushushikana nezviri kuitwa nemaemployer nehurumende isi. Tichatora matano pamutemo ekumake sure kuti vashandi mainteresti avo ari protected.